Vasikala havana kuya kudare nhasi vachinzi varwara zvakaipisisa kujeri rechikurubhi maximum security prison uko kwavari kuchengeterwa kubva zvavakasungwa gore rapera. Vanoshanda kunochengetwa vasungwa avo vasina kuda kudomwa nemazita vati vasikala vatadza kukwira motokari inotakura vasungwa nekusanzwa zvakanaka kwavari kuita uku. Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vati vauye kutoita chipatapata kuona kuti vasikala vaonekwe nana chiremba.
Tinoroma kuti havana kukwanisa kuuya tatifudza vanhu kupresensi vakati aiwa havasi kuda zvakanaka naizvozvo nyaya yapushwa kuiswa mberi uye ndichatoti chipedza kutaura panapa tinoenda tamachera kuti utaro wavo wakaenda zvakati.
Vankomo vati vari kushushikana zvikuru kuti Matare ari kuramba achinyima vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso. Pakatariswawo nyaya yekuti vasikala pachavo igweta rinoshanda mumatare umu pamwe nekurwara kwavari kuita vari muusungwa. Vasikala vakaisa zvikumbiro 12 zvekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso asi pose pavakaenda kudarira magistrate nekudari repamusoro vainyimwa mukana uyu.
Vasikala asi munhu anongova kuti vasikala igweta uye ndi official court. Vasikala vanorepresenta constituency mukana reparamende. Vasikala vanotarisirwa pamutemo kuti vanonzi havasati vava nemhosva kusvika dare vatonga kuti vane mhosva. Naizvozvo nyaya yekuti vanogara muchirongo kwemwedzi inodarika mwedzi misere zvinhu zvinotikwadza uye uchitarisana nenyaya dzavanenge vakava nadzo semagweta vane nyaya dzepamberi pedare dzinokwanisa kuita 4 zvinopedzisira zvava kuremera segweta asi munoramba wakashingirira.
Vasikala vakamboonekwa nana chiremba vavo pamwe nana chiremba vehurumende vari kujeri kwakare masvondo mashoma adarika. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Muzvare Meya Kanyezi kuti tinzwe kuti vasikala vakwanisa kuonekwa nana chiremba here nekurwara kwavaita sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa Muzvare Ali nevanofungidzirwa kuti ine ngwe zano PF vapaya sijamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudareredzi mhosva. Vave muusungwa vakazopomerwawo zvakare imwe mhosva yekuvhiringidza mapurisa kuferefeta nyaya mumatare kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura ane chekuita nekupambwa nekuzopondwa kwamuzvare Ali iyo yanga ichifanira kunzwikwa nhasi. Pamusoro penyaya mbiri idzi vasikala vari pakati pekutongwa neimwe nyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varadzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 zvichitevera kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement iro rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume. Kuratidzira uku kwakazotadza kubudirira mushure mekunge vaNgarivhume nevamwe vasungwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuratidzira murunyararo kunobvumirwa pasi pebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.